Apo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasvitsa makore makumi mapfumbamwe nematatu nhasi, sangano rembatanidzwa wenyika dzekumawirira reEuropean Union rawedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vaMugabe, mudzimai wavo amai Grace Mugabe uye kambani yeZimbabwe Defense Industries. Zvirango izvi zvakatemerwa Zimbabwe muna 2002 uye pachine kukakavadzana kuti zviri kushanda here kana kuti kwete. Zimbabwe yakatemerwa zvirango izvi ichipomerwa mhosva yekutonga nedemo uye kubirira musarudzo. Asi mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti ichi handichokwadi, Zimbabwe yakatemerwa zvirango nenyaya yekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema.
These illegal sanctions continue to inflict economic deprivation and human suffering on all Zimbabweans. In the eyes of our people, the sanctions constitute a form of hostility and violence against them for the simple crime of undertaking the land reform program to Britain and its allies.
Zvirango izvi zvakonzera matambudziko kuvana veZimbabwe uye zvakaisirwa kuti takatorerei ivhu. Tinoti hamunyare here veBritain neAmerica.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vanotenderana nemaonero avaMugabe aya.
Tava kuti chitibatsirai ivo sechibvumidzano chamamakaita imwe chamakadzorera pasi musingachichi zadzikidze imwe chokuti maiti kana tava kutora mapurazi muchange muchitipa mari yekubhadhara mukabva mazoregera kuti aizvozvo. Vanhu vakabva vashatirwa kuti ndozvatakarwira izvi vakabva vaenda mumapurazi. Tava kuchitongerwa manje zvirango zvokunzi hava masanctions.
Asi vanopikisa vanoti ZANU-PF ndiyo yoga inokokera mhepo yakatakura mamera sekutaura kwemutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai Biti. Vabiti vanotiwo chauraya upfumi hwenyika handi zvirango asi kuti kutadza kutonga kwebato reZANU-PF.
That's a lie. Tine inonzi trade account. So trade account yedu number 1 is South Africa, number 2 is United Kingdom, number 3 is China. United States of America iri kunamanda number 6 ikoko. Mukaenda mumastore emuZimbabwe you will find products from every corner of the world.
Mashoko aya anotsinirwawo nemutauriri weMDC vakurawo nechihwai avo vanoti ZANU-PF ine pfini inenge yenda inoruma akaitakura nekudaro ndokusaka ichibatwa seyakageza negoka munyama.
Chikuru ndechekuti vazviitirei, vazviitira kuti vaMugabe vawane nguva yokureforma, yokuchinja mabehavior yavo, yokuchinja maitikiro avo.
Asi zvirango izvi zviri kushanda here kana kuti kupedzera hoko padehwe retsindi. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda neHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vanoti chati homu chareva.
Dambudziko riripo nderekuti zvinogobviswa sei panguva yatiri iko zvino hapana kubviswa kwazvingataitwa. Yangonyaya yekumirira yekuyawa kunzi igaro ziva kuti vaMugabe nhini igaro zivawo kuti zvirango zveupfumi zveEU zvinoramba zviripo.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo zvirango zvakatemerwa vaMugabe zvitori nani pane zvakatemerwa vaive mutungamiri wehurumende yeRhodesia vaIan Smith muna 1965 neBritain uye United Nations mushure mekunge Rhodesia yaita zano ndega ichiti yave kuzvitonga kana kuti Unilateral Declaration of Independence. Munandira 1966 mutungamiri wehurumende yeBritain vaHarold Wilson vakaudza nyika dzeCommonwealth kuLagos, Nigeria kuti zvirango zvainge zvatemerwa Rhodesia zvaizodonedza hurumende iyi mukati memavhiki kana mwedzi mishoma-shoma. Asi zvirango zveupfumi izvi zvakatopedza makore kusvika muna 1979 vaSmith vachingori panyanga. Rhodesia yakatanga kugadzirira zvinhu zvayo maindustry ayo kutsiva zvinhu zvose zvekunze zvayainge ichitenga zvakapa kuti vaMugabe vaone nyika ine upfumi hwakasimba zvikuru muna 1980 apo nyika yakawana kuzvitonga kuzere. Asi iko zvino upfumi hwenyika hwagwadama, vanhu vakawanda vasina mabasa, vakawandawo vachinonga svosve nemuromo.